nokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika uyezve vaida kuti vabvise matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? Tichange tiri kutaura namai Hilda Nkomo vari kuBritain naamai Linda Masarira Kaingidza vari kuZimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino?
Tisimazve hapana chasanduka. Tatoomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo take over kubva kuarmy wapi. Ndofunga ndozvavaida nokuti zvino tikanyatsocherechedza zviri kuitika munyika kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona, tatitarisai kuti vanhu vatambura sei. Hakuna keshi yezvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburisa vari mukati imomo?
Semadzimai, zvii zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Tiri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiiswa sei, nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vaMugabe zvanyanya zveuori. Hapana munhu akambofungwa. Anongoenda anongoenda kumakotsi dzongotsikwa tsikwa kuti dzichiri kumbofereketwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda, nokuti vari pamusoro ndova kutsikirira vari pasi. Vari pasi makatsikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azvekuzviva iwo ikangofirawo ipapo. Ndokuoma kwaita nyika yedu ikokoko. Chiri kunyanya kutirwadza yezvino izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu yezvino izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro, zvese zvatokuoma kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi havari kufa nenzara, havana mari dzavari kupiwa. Madoctors havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo. Kureva kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana kagupi zvavakaramba izvozvo. Kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mushonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingidza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Chekutanga chandinoona chakasanduka inyaya yemagariro edu mukati menyika ino. Takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa. Nguva yaMugabe zvaityisa hani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika zviitiko ichi makore maviri apfuura, vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Tichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical party nguva yaya yaMugabe, maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapoponoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaisa last year, vonana ithink paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndopozitivhi hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machangidzo vazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika, pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uoro hungava huri muhurumende, hungava huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yeuori, handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinora ramba chikadira mberi asi chichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingidza. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.